vanove vadonongedza nemonemo dai pacho vanhu pachona kuti vari vagudo nemukanwa vakwanisa kuidentifya matambudziko maviri ari kunesa Zimbabwe. Sekutanga, trade imbalance. Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvairi kutengesa, zvoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajors mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa zvinoshandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa, vabvisa vati inova taxi inosvikatawa pakutenga mamwe marowa materials anogadzirwa muZimbabwe. Vakurudzira kusetwa kwecommodity exchange inova iyo inobatsira kurimwa kwezvigadzirwa muZimbabwe kumaminda musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket kuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga materials. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonove ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawe nhau yemadeficit emari vadonongedza kuti makore apfuura apa hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxis zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes dzatafarira dzinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe hongwe yemari ichabatsira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency tichagara tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tikashandisa rand vanga vakarasika vanhu ivava nekuti rand harina dambudziko ari kugadzira dambudziko eZimbabwe. Chinogadzira dambudziko eproduction.
Asi pane zvamusinawo kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reus nekuti hatina makambani munomu anogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zemajuti ichibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reus vari kuti inobva kupi mari yacho.